kukwidzwa kwemitero neguta reHarare chauya sechishamiso kune vagari vazhinji mukutaura kwatanga tichiita nevagari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Wange vachiratidza kutsutsumwa nekushamisika kuti kanzuru yavo yekushanda seinozvimirira isisina hanya nevagari pakuti yavo yekungoronga zvinhu zvayo isina mukana wekukurukura newatingati maret payers kana vamwe vanhu.
Zvikonzero zvipi zvingadai zvaita kuti kanzuru iitore matanho iwaya?
Taona kuti City of Harare inenge iri kuwawarira kusimudza mari inobhadharwa wachienzanisa nedhora rekuAmerica riri pamuzinda weForex Auction System, apo panoita kuti dhora riri kunanambira pa90 madhora emuZimbabwe. Saka tichitarisa mutengo wemvura maererano naizvozvo, kuona kwatiri kuita ngezvekuti kanzuru iri kuda kuedza kuti iendese mari pachikamu chinoita kuti wagone kuti wakachaja wanogonawo kutenga dhora kana madhora mairi kuAmerica. Izvi zvingaite kuvabatsira kuti wagone kutenga mishonga yekuchenesa mvura yacho, nekuti makambani ari kufanirwa kuwapa maservices anenge ari kunyanya kudimanda kuti ngatibhadharwe mari in advance. Izvi zvinoita kuti pave nekurwadzikana kudivi rekanzuru nekudivi remugari.
Mune matanho hamuchatora here pamusoro penyaya iyoyi yekuti hamuna kunge masumwawo muchinzwikwawo divi renyu?
Isusu sesangano revagari reHarare Residents Trust tichaedza kuti tigare pasi nemutungamiri wekomiti yeenvironment management, uye tichaedza zvakare kuti tigarisane pasi nevanotungamira kuguta reHarare kuti tive nekunzwisisa kuti mitero yavauya nayo iyi iri kumbobva pai, wari kuiwana kupi.